Nzvimbo idzi dzave nemakore anodarika gumi dzisingabude mvura mumatepi sezvo michina inopomba mvura pasisina uye pombi dzemvura dzakabiwa. Vagari vemunzvimbo idzi avo vanosvika zviuru gumi vanoti vave kurarama nemvura yemuzvibhorani pamwe nekuchera mvura munzvimbo dzisina kuchengetedzwa dzakaita sematsime. Mumwe mugari wekushekoton vabeni rabhi avo vakatanga kugara mushekoton kubva muna 2002 vanoti vaishandisa mvura yaibva murwizi rwehunyani nekuda kwepombi dzemvura dzavapeter diomitis avo vaiva nepurazi muchi noi
Brani water yanga iripo nekuti vaishandisa mvura yaibva kupi kuna hunyani kuchinoi ichiuya yakuno saka zvadero vanhu vakakontributa mari idzodzo ndipeter diomitis ndiye akashandisa maresosisi ake kukaita Brani water kunoku saka dambudziko rakazoitika as time goes on.
Varapi vanoti kanzuro yechinoi payakatadza kuwirirana navadiomitis nekuda kwekutorerwa chimwe chidimbu chepurazi ravo pachirongwa chekugovera minda kuvanhu. Vadiomitis vakatora pambo yavo yemvura izvo zvakakonzeresa kutanga kushayikwa kwemvura.
Zvadero vakazonetsana nadiomitis nyaya yenhangiritini yenjini yadiomitis aishanda. Hanu chii chakatadza kuzisa nenyaya kanzuro nekuti pakatanga chirongwa chevhu vangada kuda kutora diomitis nzvimbo yake. Ini ndikubetsera madatora purazi rangu saka ndakutora chipambu yangu ndibvatora pambu yake ende kuna hunyani.
Pari zvino vagari vemushekoton vari kurarama nemvura yepachibhorani chimwe chete iyo vari kubhadhara madhora maviri pamigomo mishanu yemvura pazuva. Mamwe madzimai vakaita saamai Mildred Shoko vanoti mari yavari kubhadhariswa yakawandisa zvekuti dzimwe nguva vanoshaya mvura nepamusana pekushaya mari.
Eto unedza futi kuwana mari yacho nobhadhara $2 but vamwe futitozotanga kuchiyera tisina mari yacho tarara achanoa.
Mumwe mugari amai Shevedzanaidhakwa vanoti mvura yavari kuwana ishoma sezvo zvibhorani zvakawanda zvakafa uye pasina ari kuzvigadzira.
Zvibhorani ndozvinozofesa mvura ishoma ndochichemo chombe chirimo munomamuna mvura ndochokwadi chirimo.
Amai Dhakwa vanoshoropodza vezvematongerwo enyika nekuvanyepera nguva dzekutsvaka rutsigiro munguva dzesarudzo vachiti vachagadzirisa dambudziko remvura.
Mazuve makambeni ezvikambonzi matepa akuiswa mukati makachirwa mukati mukamboiswa zvimatengi hatinozvivaka zvakaenda.
Mumwe mugari amai Chipo Nhundu vanotiwo sezvo vasingawane mari yekubhadhara vanochera mvura mutsime risina kuchengetedzwa. Amai Nhundu vanoti vanotyira kubata chirwere chekorera asi hapana zvekuita. Vamwe vagari vanoti havasi kufara nekubhadhariswa mari nenhengo yechidiki yezanu pf vaOliver Dzumbunu asi vaDzumbunu vanoti vanochengetedza chibhorani pamwe nekuvhurira mvura mumatangi akapiwa vagari nekereke yepresbyterian. VaDzumbunu vanoti havasi kumanikidza vagari kuti vavape mari asi vari kuvapa nechido chekuti vari kuchengetedza midziyo yemvura.
Saini ndiri mushando wekomuniti handii mushando wekanzuro ndo masiyana akaita nyaya saka kanzuro haizviziya haipinde ndokuti hasi zvavo saka inini ndini ndakasara ndiri pano ndichimonisa chinhu pano saka inini handikagariri mahara pano isina 50% yandinowana vabereki ava ndivarodawo ndipe inini nokuda kwavo
chinhunoidaro kuchengetera chinhu
haisi nyaya yekuti ndikuposeredza munhu.
Mutauriri wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti dambudziko guru nderekuti vagari vekushekoton vakapwanya nekutora mapombi ekufambisa mvura. Vamulauzi vanoti vari kutarisira kugadzirisa nzvimbo dzinopa mvura mushekoton nealaska uye vanokurudzira vanhu kuti vatange kubhadhara mari kuitira kuti kanzuro iwane mari yekutenga zvimwe zvinhu zviri kudiwa.
Asi pari zvino tiri kutarisira kuti sekanzuro tichaedza tikwanise kuvandurudza mapump stations akanga aripo acho atiri kuti zvinhu zvakazosara zvoitwa vandalize. Kambani yesmeltering yakanga iripo yanga yasuduruka uyezve vagari vemo vakanga vango pararira nenyika vachindotsvaga kumwe kwokugara saka tiri kutarisira izvozvo kuti tichange tichikwanisa kuti tiite resuscitate mafoundations iwayo uyezve sekanzuru tinokumbirisawo kuti vagari vemushekleton nealaska vagovawo vanokwanisa kunge vachibhadhara mabills avo kuti tikwanise kuwana mari yokushandisa pakuvagadzirira kuti vawane magariro akanaka.
Kanzuro yechinoi inoti iri kuedza nepainogona napo pose kupa vagari vemuchinoi vose mvura inovakwanira. Chinoi ine vagari vanosvika 120,000 ezviuru. Bazi reUnited Nations rinoti munhu anofanirwa kuwana marita 160 pazuva kuti ararame zvine utano. Mvura iyi inosanganisira yekunwa, yekubikisa pamwe nekugeza pazuva rega rega. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.